Ndotei toma second hand clothes nemanew clothes. Kata takunyanyisa kuvhenga into masecond hand clothes because ndari kwanisa kuafforda nyange dzevanhu vari muno muzimbabwe. Since musina employment saka vanhu havasi kuwana mari yekutenga kunyange mahembe nyowani dzakaita sedzataibva nazvo kuDar es Salaam dzaidhura. Saka izvinezvi vanhu vangu vachiafforda nyange masecond hand clothes. Saka tirikutoshamisikawo isusu tangasiraramisa vanhu. Isusu nemhuri dzedu kuwana yedu vaende kuchikoro zvaakuzvida kubvanwa saka tatadza kuziva kuti torarama sei.
Imi munotengesa muri kupi?
Ndiri kuchegusi.
Mbatya idzi dzamunotengesa manga muri kudziwana kupi?
Isusu tatakutorawo kumupedza namo kara.
Ivo vekumupedza namo vanodzitora kupi?
Vanga vangu vachidzitora kunana Zambia nanabeira kumozambiki ndokwavanga vangu vari kudzitora.
Munoona zvataurwa navachinamasa izvi zvichizokanganisa sei mabasa amunoita imi semadzimai?
Zvatorewa kuti hatisina any form of employment because ezvinezvi mavhenda havachabvumiri vana kutengesa pese pese kuti vanhu vanga vachingoti vaone kuraramisa mhuri. Hakusasi kunakidza zvatiri kuita kurarama vatiri kuita. Hazvinakidze but tinoda kutry kuti tionewe auto kuti vana vedu vawane chekudya because hakuna basa.
Vezvitoro vanga vari kuchema kuti izvi zvemabhero zviri kuuraya indastry. Munoonawo pakamira sei ipapo?
Isusuwo totoriwo nemashopsi wano tori nehembe nyowani but hazvibatsiro tiza dzemashopsi vanhu vasinga afforde kutenga zvinhu zvinyowani zvacho. Josika tatabva izvesa business tapinda mumasecond hand clothes.